Vachipa mtongo wa umubulawe nezuro, Justice Evangelista Kabasa wakatambira chikumbiro cha Raymond Swanda chekuti vaifanirwa kudzingwa basa nevebazi revechidiki nemhosva yekuti vaipomerwa kuita zveungochani. Justice Kabasa, avo vakati vachapa mutongo wavo zvizere munguva pfupi inotevera, vakati inyaya isina maturo kuti munhurume akaita saraSwanda angadzingirwa basa pamusoro pekuti anonzi anoita zvepabonde nevamwe vanhurume. Vakati onyaya yeungochani inyaya nechekuita neunhu hwevanhu, uye vanhu vakasiyana-siyana vane maonero akasiyana zvekuti hapana munhu mumwe chete anganzi ndiye anoziva zvakanaka kana zvakakodzera panyaya yakadai. VaSwanda, avo vaishanda sayouth officer mubazi revechidiki, vakadzingwa basa gore rakapera mushure mekunge vawanikwa nemhosva yekusazvibata zvakakodzera. Izvi zvakaitika mushure mekunge vaSwanda vasungwa vakabhadhara faindi yemhosva yekuwanikwa vachiita zvinhu zvinonyadzisa paruzhinji kana kuti performing an indecent act in a public place, apo vakasungwa pamwe chete nevamwe vanhu vaive paChristmas party yakaitwa nesangano reGays and Lesbians Association of Zimbabwe pane imwe hotera muBulawayo pakupera kwa 2013. Muchikumbiro chavakaita kudare, vaSwanda vaida kuti dare ripe mutongo panyaya yekuti kubhadhara kwavakaita faindi mushure mekusungwa kwavaive vaita kwaireva kuti vaiita zveungochani here kana kuti kwete. Vakapikisa kuti havaifanirwa kudzingwa basa kuchishandiswa umbowo hwekuti vakasungwa vakabvisa faindi sezvo umbowo uhwu hwaisafanirwa kutambirwa nekuti hwaiburitsa chokwadi chakazara. VaEmmanuel Mlalazi vekambani yemagweta yeDube Bhandanza raApeng and Partners vaimirira vaSwanda vakabvuma kuti chikumbiro chavaSwanda chainge chatambirwa nedare asi vakaramba kutaura pamhepo. VaMujalifa Mukwele, avo vanove mutauriri wesangano reSexual Rights Center, vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare.
Tinotambira nemufaro ruling yaitwa nezuro kuti vaRaymond Swanda vadzorerwe kubasa. Tinoona ruling yaitwa nezuro as a milestone achievement because tinoona kuti munhu wese muZimbabwe anekodzero kuti aende mukoti awane fair judgment. Sezvataura najudge kuti azokudzinga munhu basa nenyaya yekuti muri kufungira kuti ingochani.
Magweta ehurumende anoshanda nebazi raAttorney General vakati vaive vamirira hurumende munyaya iyi sezvavanotarisirwa kuita, asi vakabvumirana nedare kuti nyaya yekuti vaSwanda vadzingwe basa nekuda kwemhosva yekupomerwa kuita zveungochani yainge isina maturo. Magweta aya aive ati vakaona zvakakodzera kudzinga vaSwanda basa senzira yekuratidza kuti hurumende kuburikidza nebazi iri haitenderi zveungochani, vachiti kusaita izvi kwaizopa pfungwa dzisina kunaka kune veruzhinji. Vatinei Mukwewa, avo vanoshanda nesangano reAbameli Human Rights Lawyers Network, vanotiwo kunyange hazvo mitemo yeZimbabwe ichirambidza muchato pakati pemunhurume nemunhurume kana pakati pemukadzi nemukadzi hazvireve kuti vanhu vanofungidzirwa kunzi ingochani vanofanirwa kusarurwa panyaya dzemabasa.
Mutemo weZimbabwe unotaura neequality before the law kuti vanhu vese takaenzana mikana. Hapatsvagwi kunzi uri ngochani kana kuti as long uri munhu. Zvinoratidza kuti munhu wese as long as ari muZimbabwe ane mikana yakafanana. Hazvitsvagwe kuti ukurara nani, unosvera nani.
Mitemo yemuZimbabwe inorambidza michato pakati pemunhurume nemunhurume kana pakati pemunhukadzi nemunhukadzi, asi hapana zvainotaura zvakajeka pamusoro pezveungochani. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanowanzotora nguva pavanotaura kuruzhinji yekushora zveungochani. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.